Dr. Nevas Mumba wekuZambia ndio vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko muSADC amai Bob Ralopi vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
The SADC Electoral Observer Mission will be deployed to all
nhumwa dzechikwata SEON dzichange dziri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota. Asi ini handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete, haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yativa sarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yato iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald raenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapawo kuti Zimbabwe itemerwe zvinango negungano iri. Vachipawo pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Muonzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dzadzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo, tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika musi wa10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Hlatshwayo, asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo, vachikurudzira SADC kuti itore matanho.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of life.
Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi yekuburitswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kuruva bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda neMedlico Research and Training Center muHarare vaSADCs muradzikwa vati SADC imbwa isina meno.
Ukama huri pakati peSADC neZANU-PF, tingati hukwama hwemukwasha navatezvara. SADC haingagoni kutsiura ZANU-PF pane zvinhu zvakawanda kunge zvakatovhiringa maelections, nekuti katasa maelections atisiri kutasana nawaya. Tine zvinhu zvimhingamupini zvizhinji zvatokanganiswa.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch nehurumende yeAmerica vagara vati Zimbabwe haingakwanise kuita sarudzo dzakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.